mumashoko avo vachivhura gungano reZimbabwe International Trade Fair regore rino zviri pamutemo vamuseveni vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero zviri kuvhiringidza mamiriro ezveupfumi munyika vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vamuseveni vati kuisira dzimwe nyika zvirango zvinoratidza ugwara
I want to condemn the sanctions which are being put on
Ndoda kushora zvikuru zvirango zvave nenguva yakareba zvakatemerwa nyika yeZimbabwe nyaya yezvirango inoratidza ugwara kana munhu ari kuita zvisiri izvo ngaasiyiwe akadaro agokundikana mune zvaanenge achiita ari ega nekuda kwekutadza kwake kuita zvakanaka zvirango zvinoisirwei
vamuseveni vati wenyika dzemuafrica dzinofanirwa kubatana kuti dzikwanise kurwisa zvinhu zvakaita sezvirango mumwe mutapi wenhau ave nemakore akawanda achiita basa iri tapfuma machakaire ati anobvumirana navamuseveni pakuti zvirango zviri kukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika machakaire ati kunyange hazvo zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nemamwe makambani ehurumende kuvepo kwazvo kuri kuita kuti veruzhinji vatambure
tine makore akawanda zvikuru tiri pasi peanonzi masanctions asi chinangwa chiri kuisirwa masanctions acho zviri kuda kunzi zvibude mumasanctions zvinenge zvisiri kubuda kana kuri kuda kubvisa hurumende kana kuchinja zvinhu maitirwo anoitwa kutongwa kwenyika hatisi kuona zvichinge zviri kushanda kana masuperpowers aine zvaanoda kugadzirisana nehurumende dzemuafrica kana kune dzimwe nyika ngavawane dzimwe nzira dzekuti wataure kana kuti waite kune vanotonga wavasingafariri nematongerwo avari kuita
asi mumwe mugari wemubulawayo uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti John ati maonero ake ndeyekuti zvinhu munyika zviri kuramba zvakaoma nekuda kwekutadza kutungamira kwehurumende
ini ndinoti masanctions haasiriwo ari kunyatsodzorera Zimbabwe kumashure isusu onaon maleaders edu kana nditi maleaders kana ndoti chiyandisikuziva tiri kutadza chaizvo chaizvo zvatinofanirwa kuita saka masanctions isusu pachedu the leaders unfortunate ndivo varitotadza pachavo
vamuseveni vati Zimbabwe ine upfumi hwakawanda kusanganisira zviwanikwa uye zvirimwa zvakasiyana-siyana asi vati zvakakosha kuti zviwanikwa izvi zvisatengeswe kunze kwenyika zvisina kugadzirwa kuve zvimwe zvinhu zvinogona kuzotengeswa zvichiwanisa nyika mari yakawanda vamuseveni vakambovhura gungano rezetaitf zviri pamutemo zvekare mugore ra1989 vati vafara kuve muZimbabwe vachiti pane ukama hwakasimba pakati penyika yavo neZimbabwe vakatora mukana wekukoka mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa kuti vashanyire nyika yavo kukokwa kwavamuseveni kuti vazovhura ZITF kwakakonzera mutauro munyika mutungamiri weMDC vanelson chamisa vakaudza studio 7 kuti havana kufara nekukokwa kwavamuseveni muZimbabwe vachiti vamuseveni munhu anodzvanyirira kodzero dzevanopikisa muuganda asi hurumende inoti yakakoka vamuseveni senhengo yeafrican union uye munhu anodiwa nevanhu vemunyika make ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava